Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 25 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC ndao tumakwanisa kwa wanesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndi chiti ezu nwezuri mchirongwa chedu cha nasi mutungamiri we MDC wanaosoni cha misa wanoti mutungamiri we nyika wa Emmerson Mnangagwa wale kutazisa kuti na urirano zitange pakatipe wawiri ava ziri kuda kuitwa zichikokerwa newe zishondo Mwenyewe mbazi rezo kuburisi kwa pamashoko, pamwene wakuru wakuru wema kambana haripasipe bazi ravo, wano tazamusa nangura tuno guta paramende mashandi surava no itamari mbazi hili nema kambani haya. Chita kupaizwa buda wa mitambo ye navu ya tambuga nasi. Indio mimwe misoro ye na uzidu za nasi, ikiba kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Mwenyori mubazi rezo kuburiswa kwa mashoko vanda vaningi Niki Mangwana pamwene wakuru wakuru wema kamba na haripasipe bazi ravo akaita se Zimbabwe Broadcasting Corporation Net Transmedia vataza kusanangura zvino gutsa pamashandisiro avanoita mari mubazi iri nemakambani aya izvi zvaitika pamusangano wekuzeya budget ra 2019 Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera
Nengo dze komiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko hadzina kufara kuti kunze kwamangwana vakuru vemakambani anoti New Zealand Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe nemamwe havana kuburitsa magwaro anoratidza mashandisiro aiitwa mari mumakambani aya. Nengo dze komiti iyi hadzina kufara kuti makambani aya atadzawo kutsanangura zvinogutsa mashandiro anoita nemamwe makambani angave emuno kana ekunze kwenyika. Mumiriri weHarare Central wavamurisi Zuzai varatidza kusafara nemashoko emukuru weTransmedia amai Florence Matambo kuti kambani yavo iyo ine zvikamu makumi maviri kubva muzana mukambani yeMulti Choice inopiwa zviuru makumi matatu zvemadhora mwedzi wega wega. Vazvizai vati Multi Choice iyo inova kambani yekusouth Africa inobhadharisa mari yekuamerica uye vanoona sekuti zvataurwa naamai Matambo handizve chokwadi.
If it was business rokuchengeta huku right this month paita huku 200,000 you get 30,000 next month paita huku 5,000 zatengeswa you get 30,000 does that make sense what type of shareholding yamunayo yasingazivi muno muZimbabwe because you see the problem that we have is the challenge yema under table dealings that you just bring up a figure and then nocturnally you go and get the money mungwete hapo wa 30,000.
Nengo ze komiti ii zaradza kusafara ni mashandiro ya kambani ya New Zealand BAZ pamwene zvirikuitika mukambani ya ZBC vati nyaya kuti mumwe aimbove mupepeti mukambani ya ZBC vataza nimandizvidza vakabatwa nemhosva yekusashandisa mari zvakanaka muna 2014 asi vakadzorwa kubasa nerweseri dzati dzinoda kuziva kuti sei ZBC yakaramba ichibhadhara mushandi uyu mari iye ainge yabira kambani iyi miriyoni yemadhora asi vamangwana vati bazi ravo rakapindira ndosaka vamandizvidza vakamiswa basa zvakare uye vave kunzi vabhadhare mari yavanonzi vakatora zviri kunze kwemutemo kukambani iyi. Imwe nyaya isina kufadza komiti ndeyekuti mari yekubatsirikana yemubazi rezvekuburiswa kwemashoko yakawanda kudarika mari yemihoro. Sachigaro vekomiti iyi vaprince Dveko Svanda vati zvichitevera kusagutsikana kwekomiti yavo vaona zvakakodzera kuti vamangwana vadzoke zvekare svondo rinouya nechikwata chavo vazopatsana ngudzo dzinogutsa.
Saka tiri kuda kuti vauye vazopatsana ngudzo pane zvimwe zvinhu zviri mairirano nemari nemashandiro yaikaita mari zvavasina kugona kutsanangura zvinogutsa komiti. So ndio zvatinotarisa kuti vaite sondo rinotera. Tinozviitire izvozvo tinoitira kuti zvive nyore kuti kana toenda pamberi peparliament tichiti tipei mari yakati iende kuministry. Isusu kwatiri zvinenge zvakajeka zvinenge zvichiitwa neministry yacho.
Vati zvaitika nhasi zvinoradza kuti vakuru vakuru vemakambani aya vaishanda pamadiro vachiita zvavanoda.
Chokutanga ndofunga varatidza ivo kuti handiwo mashandiro avange vachiita. Saka mashandiro matswa aya vanga vasina kumatarisira kuti ndiwo atovapo. But aya atova mashandiro matswa takuvapa tavapowo mukana tavaregerera kuti havanga vasingazive vanga vachifunga kuti zvanga zvichiitika makore apfuura ndizvo zvicharamba zvichiitika. Ndofunga kuti kuindirira mberi vachatanga kushanda zvakanaka.
Vamangwana vati ivo nechikwata chavo vachadzoka svondo rinouya kuzopatsana ngudzo dzese dzinodiwa uye vati vachaunza magwaro emashandisirwo emari kuparamende nemusi wemuvhuro sezvataurwa nekomiti yeparamende iyi.
Hatina kana dambudziko nokunzi tadzichidzoke. Nemhaka yekuti komiti yedu iri kuda kunyatsoziva zviri kuitika muma national institutions. Saka hazvina problem. Tinoonogadzira mafiga avakumbira vati vanoda. Kana tikazodzoka zve tikazonzidzokera pacha problem. Pokutanga apa istanda neframework yatanga tinayo vati vanoda more. It's all understandable. Hapana kana dambudziko ipapo.
Vamangwana vaudza komiti iyi kuti vakanzi nebazi rezvemari vaite budget risingadariki mamiriyoni makumana nemashanu emadhora. Asi ivo vachida mari inodarika zana remamiriyoni emadhora. Vati mari yavari kunzi vachapiwa nebazi rezvemari haitombokwana kupedzisa chirongwa chavo chekuvandudza masaisai chedigitization program. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makomiti epamusoro-soro mubato rezanu-PF anoti Politburo neCentral Committee asangana muHarare nhasi apo aziya zvakawanda zvinosanganisira mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi zviri kuitika mubato iri pamwe nedzimwe nyaya. Musangano wePolitburo uyo waitwa mangwanani unonzi wabata nyaya dzakawanda dzinosanganisira pasvika gadziriro remusangano mukuru wepagore webato iri uri kuronga kuitwa muna zviita gore rino. Imwe nyaya inonzi yazeiwa ndeye nhengo dzebato dzakambenge dzadzingwa mumusangano dzave kuda kudzoka. Musangano uyu wabuda nechisungo chekudzosa vamwe vakanga vadzingwa mubato vanosanganisira amai Anastasia Ndlovu avanonzi vachange vari nhengo isina chigaro kwemakore maviri. Asi zvinonzi vechidiki vaviri vanoti vakudza yechipanga navainocent Hamandishe vanonzi varambwa nebato iri. Mutungamiri webato uye vana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazotaurawo pamusangano weCentral Committee waitwa masikati apo vavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vanonzi vavimbisawo kuti vachabvisa pamabasa vose vanhu vari kunzi vakapinda mabasa vasingazivikanwe kana kuti maghost workers. Vatiwo huremu hwemari yeAmerica ucharamba hwakaenzana neuremu hwebond note. VaMnangagwa vayambirawo kuti bato ravo rezanu-PF rine mutauriri mumwe chete kwete kungoti nhengo dzose dzingotaura pamadiro. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru musangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti havaone misangano iyi iine chikuru chainoburitsa sezvo yagara ichingoitwa asi nyika ichingoondomoka zvakadaro.
Handioni paine chakanyanya kusiyana nezvagara zvichingoitika panoitwa mameeting ezanu-PF, Central Committee nePolitburo. Inzvimbo yavanoungana vachigadzirisana as a family. Kana paine makakatano aripo ndopavanenge vachiti ngatigadzirisanei chitaure with one voice. Asi hapana chitsva kana kuti chingabude ikoko chingape pundutse kunyika chingashandure maitirwo ari kuitwa zvinhu munyika kana kupedza nhamo neurombo hwatambudza vana veZimbabwe. Saka vanongotaura it's for public relations nekuedza kugadzirisa kudisciplina napachezvavo kuti ngativei ne one person anotaura it's for damage control kuti pasave nemasituation yekuti vanhu vanofumura hapwa vachionesa nyika kuparadzwa kuri kuitwa nyika neupfumi hwenyika nebato riri kutonga rezanu-PF. Tiri kuda munyepi mumwe chete anenge achinyepera nyika isu tichikontrola tiri behind the scenes.
Tanzgo mutungamiri wezano PF wari mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vachiti vachatora matano ekugadzirisa nyaya dzeupfumi vachiti vakatotanga kare nekubvisa statutory instrument 122 yavakambo sendika parutivi. Munoti iwe nemashoko iwe?
Hapana chavari kutitaurira. In the first place, statutory instrument iyo yaisafanira kutombowepo from the beginning. Nechikonzero chekuti hazvaibvira pakuti hurumende irambidze vanhu kunohodha zvinhu kunze kwenyika zvisiri kuwanikwa munyika. Saka chekutanga, kudzikwa kwestatutory instrument iyoyo kunoratidza utsinyi hwemhando yepamusoro-soro wevanhu vezanu PF, wekuti vanotadzisa vanhu kunotenga mafuta kunze kwenyika, mafuta avanga vari kushaya munyika munomu. Vanotadzisa vanhu kunotenga zvinhu kunze kwenyika zvavari kuti kana vaunza iwo kana kuti vatora wherever they are taking those things, vanokwidza mutengo zvekuti the ordinary person haagone kutenga zvinhu izvozvo. Saka in the first place, taisafanira kuwana statutory instrument iyoyo nekuti nyika yedu haisi kuproducer zvakanaka.
Tanzwawo vamunangagwa vachitaura kuti vachaona kuti vanonzi maghost worker vaya vabviswa muvashandi vehurumende. Munoona zvichibudirira here tichiona kuti chinhu chagara chingoonetsa chenyaya yemaghost worker ichochi?
Tinofanira kutanga tapenengura kuti chinonzi maghost workers chii, ndivanani. Maghost workers ari kutaurwa mayouth officers ezanu PF. It's not kuti maghost workers aya vanhu vakamboshanda muhurumende vakabuda vakasazobviswa pa payroll kana kuti vanhu vakangopfekerwa zvisiri pamutemo. Aiwa, it's a party and government policy yakaitwa yekuti ngati employee vanhu vanoshandira musangano vachibhadharwa from the Public Service Commission. Saka ndo vanhu vanokampeinira zanu PF muma villages, muma communities. Saka havasi kuzobviswa.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunhare kwamutare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa vari kutadzisa kuti nhaurirano dzitange pakati pevaviri ava dziri kuda kuitwa dzichikokerwa nevedzisvondo. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
VaChamisa vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, vachiti izvo zviri kukonzerwa nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru.
Ngatiiti zvakaitwa musi wa 30 July tizviremekedze. Akavhoterwa nevanhu ngaagare pachigaro. Asina kuvhoterwa ngaabvumewo kuti unofanira kunge ari kuopposition, kwete kuti akavhoterwa nevanhu onzi nda kuopposition. Asina kuvhoterwa onzi ndiye ari muhurumende. Inyaya yakasvika kumatare edzimhosva. Asi munozva nyaya hadzingoperere mumatare edzimhosva. Hongu kwa kuri kwomutemo, nyaya inozoperera mugango renyika muvanhu, kudariro revanhu kana kudariro revanhu Dokwa tiri kuyitreta kuti ngati gadzirise nyaya iyi kuitira kuti nyika ifambe zvakanaka. Pari zvino hatisi kufamba nokuti pane popoto negaka rokuti utungamiri hwakasarudzwa nevanhu hausiwo huripo. Saka chinhu chikuru chiri kunetsa. Kunyanya nyanya tichitarisawo nehurumende iripo kuti iri kudya mari zvinonyadzisa zvinofanira kugadziriswa izvozvo.
Vachamisa vanoti chave kudikanwa inhaurirano pakati pavo navamunangagwa, asi vamunangagwa vari kuita zvehumbimbindoga. Vachamisa vanoti vakatosvitsa gwaro rezvavari kuda kuti zvizewe kuna vamunangagwa kuburikidza nesangano revedzisvondo reZimbabwe Council of Churches, asi vamunangagwa havasi kumbotsukunyuka kunyange hazvo zvinhu zvose zvakamira nemusoro munyika.
Isu takazama kutoti kuna vamunangagwa hezvino zvishanu zvatiroda kuti zvinge zvichitaurwa, asi tatanzwa kuti zvavada zvichitaurwa ndezvipi. Asi tatanzwa kuti vanotenda here kuti zvinoda kuti tichitaurira nenyika, nokuti chero tikada kuenda kusarudzo dzacho dzakapokanwa nadzo dzezeki munoziva kuti vamunangagwa vanga vane chikamu chidimbu chokuwedzeredza kuti iite mushumba kuzara kana vachitaura pashona. Iwo tizaidi kuti mugomo wavo igama wanga une zvishomashoma, asi vakazama vachingowedzera kuti zvinge zvine chirevo. Zvinotarisirwa kuti ndo zvinoitwa kune munhu anenge ane mugomo une zvishoma. Isu wedu wanga wakazara ndobva vapungura kusara wangova gama ndio rava kuti ndio zvakabuda musara. Asi izvozvo zvacho zvavakaita izvozvo zvinotoratidza nyika yedu yakapatsanurana, umwe uruko umwe uruko. Saka toda kuti tese tiuye patafura.
Mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vati havana chavanoziva nezvenhaurirano idzi, vakati tizotaura navo vabuda mumusangano wecentral committee yebato ravo uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo. Asi munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vapo Mangwana vakataura mazuva mashoma adarika kuti zanu PF inogona kugadzirisa zviri kunetsa munyika iri yoga pasina kupindira kwavachamisa, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhandu. Vaudza Studio 7 kuti havaone chikonzero chokuti paitwe nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa sezvo vachiti veruzhinji vakataura zvavanoda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, idzo dzinonzi navachamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro.
Kuchinenge chichitaurigwa nachinyi iyo MDC yakahliwa nezanu PF, iye chamisa wacho akahliwa navamunangagwa, nhasi chavangada kuzogara pasi chii? Ikuzve tinonzwa kuti vawana mvumo yokuti vazondogadzana pachena kuti isusu tisu takahwina, inini ndiri president, saka isusu tinoongorora nezvematongero enyika toona kuti aiwa aya ndiwo mahumbwe matakanana achiri kuitwa muZimbabwe nenyaya dzezvepolitics.
Vachirumhanzu vanoti kunze kwekuti vedzisvondo vave ana mutongi gava pakati pavamunangagwa navachamisa, vedzisvondo vanofanira kushandisa nguva yavo kuyananisa zvikwata zviviri zveMDC vachiti zanu PF iri kutozadzisa zvayakasarudzirwa musarudzo.
Avo vamachechizi vanoda kuti kuve nenhaurirano ndoo vanhu vanofanira kuongororwa ivavo kuti ndivanani, nokuti ajenda yavo hainzwisisiki. Vanhu vanofanira kukurudzira vachamisa kuti ngavabatani namaikupe.
Munyori mukuru muZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti sevedzisvondo vachiri kuedza kuti vaviri ava vagare patafura vazeye zvose zviri kunetsa munyika.
Tinoziva kuti utungamiri wenyika President Mnangagwa vakabuda pachena kuti vanoziva kuti zvakakosha kuti vanhu vataurirane kwete ivo nebato guru inopikisa, asi nevanhu vese kuti tikriete culture yenational possibility yenational dialogue. But vanoshuva kuti izvi zviitike vanhu vese zvakajeka kuti vanoenda patafura yekutaurirana vari vanani. Mubvunzo wavo mukuru waivawo kuti zvingaita sei kuti vanotaurirana nevanhu vanenge vasingavaoni semutungamiri wenyika. Saka iyoyo nyaya yatakapawo kuvatungamiri vebato rinopikisa.
vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa navachamisa vagare pasi vataurirane sezvo vachiticha muramba mhuru chiri kuitwa nemitengo yezvinhu muzvitoro zvinji munyika chiri kukonzerwa negakava rezvematongerwo enyika rine chekuita nesarudzo dzemusuwa 30 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muAmerica vanoti mabhambo akatumirwa kuvakuru vakuru vebato reDemocratic Party kusanganisira vaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamwe nevaimbo vegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika amai Hillary Clinton, mabhambo anoratidza kuti akaumbwa zvakafanana. Mabhambo aya akaiswa maamvuropu akachipa emapepa ekaki kana kuti manila. Sekutaura kwebazi rematikitivha reFederal Bureau of Investigation, kero dzepamaamvuropu aya dzakadhindwa nemakombiyuta uye zvitambi zvakashandiswa zvaive zvefirst class. Mapasuro aya aive nekero yairatidza kuti abva kuna amai Debbie Wasserman Schultz, avaimbo vesachigaro weDemocratic National Committee. Amai Schultz vakapomerwa mhosva nevaipikisa amai Clinton mubato iri yekubatsira muchivande amai Clinton, avo vakazopinda musarudzo yekutsvaga anomirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Mapasuro aya akatorwa nevemitemo muNew York, Washington, Delaware, Florida neCalifornia. Vakuru vakuru vanoti nyanzvi dzichaedza kuona kuti zvakashandiswa kuumba mabhambo aya zvakatengwa kupi kana kuti zvakagadzirwa kupi. Nyanzvi dzinonzi dzichaedza kuona kuti zvidhindo zveminwe zviri pamaamvuropu aya ndezvani. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi varamba mashoko ekuti mubato rezano PF mapindwa naPongwe vachiti bato ravo rinongoda nguva chete yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dzinoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndiko kwapa kuti mubato rezano PF muite kusawirirana kwakanyanya. Vamwe vanoti muzano PF matanga kumuka zvakare nyaya dzezvikwata, vamwe vachinzi vari kutsigira zviri kuitwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube, vamwe vachitsigira mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Vamwe vakuru vemabhizimusi vanoti zvinhu zvave kuvaomera sezvo vasazivi kuti voita hurukuro nani panyaya idzi. VaNcube vasati vadomwa vaChiwenga ndo vakaitwa sachigaro wekomiti yekuongorora nyaya yemitengo yezvinhu nePolicy Bureau, asi iko zvino mabasa aya ave kuitwa navaNcube pasina kujekeswa kuti vaChiwenga vanenge vachiitei. Mapazi ehurumende haasi kutaura nezwi rimwe chete uye nyaya dzeuori dzinonziwo hadzisi kugadziriswa nekuda kwemakakatanwa aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Tawita Kumalo uye vaMutodi. Blessing atanga nekubvunza vaMutodi nezvenyaya yekuti mubato maita zinyekenyeke.
Iwa ndiwo anonzi Manyepo, nechikonzero chokuti kubva patapinda muutongi hwavamunangagwa taona kuti upfumi hwenyika yedu hune gadziriro yahuri kuita tisvike padonzo ratiri kuda kuti nyika ino inge ichisvika panonzi apa middle class economy by 2030, chinova chirongwa chakaiswa munzvimbo nomutungamiri wenyika vamunangagwa. Uye kubva pavaisa makurukota avo mumahofisi, makurukota ehurumende vakavamba chirongwa chinonzi transitional stabilization program. Chirongwa ichocho chakanangana nokugadziridza upfumi hwenyika kuudzosera panzvimbo. Zvinoreva izvo kuti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa zvanga zvichitadzwa munguva yeutongi hwaMugabe.
Honorable Kumalo, munoonawo sei?
Kana minista achiti iye vamunangagwa vari kugadzira ikonomi kuti tisvike kwatatiri, takabva sei? Mugabe wavari kuti ndiye wauraya nyika, tatisingatengi chingwa nefodhora Tazinga tengi cooking oil net me $25 two liters. Sakazawa kutaura is kaneta isus ningano. Ngano nenzara zipambirani. And itika, arubuti ram gabi vayipamba chukurita maari kweze kweze wakunga badari. Manje manje so wa idili wa wam nangaga wanga warukucha ina waka uya mwini kapara watika wana kuzetipisi kutuwasa ina madili necha ina zikiri wa kutichikwere teka ichocho kwa China angasla saini diri isili mario kukwereta aka inda ku US achieza kutasaini kukusuka kona aka inda ku UK suka kona nyaya yo iezanu yo kutiwa sambe wa chikwereta mari kune zime nyika zine mari achisi chinzo kutanga ufila waka pinda murumende muna 1980 ndozo waka yaita mugabari kwa taitenga chingwa nengenye tametola cooking oil chitenga chitola nasi maguti nini vuti mapeza ipapo vuti ndini mawea maguti uta kuti bondi ne US ne US akafanana bondi bondi US US saka taneta wakomana ne ngano dzenyi gadzirai nyika kana makonewa regai vanhu vagadziri ta
Satigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa muzvare taita Kumalo manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunare muHarare muri kurenga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Muchikamu chedu chatiri kutarisa nezvegomarara repazamu nasi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuru nenyanzvi yechirwere chegomarara Dr. Anna Nyakabau avanoti veruzhinji vanofanirwa kukoshesa kuongororwa gomarara repazamu.
Kenza chirwere chekuti icho chinogona kukura asingazive chinonyangira saka kunyangira kwacho ndechekuti chinotora nguva yakareba kubva panotanga chirwere kusvika pachinozooneka. Rapa sinenge tichizooneka inenge tatofamba rwendo saka tinenge tichikurudzira vanhu kuti dai vaziva kuti orait ndezvipi zvikonzero zvinogona kuti munhu anga achibatwa nechirwere checancer.
Ndezvipi zvikonzero zvinozoita kuti munhu awanikwe iye achibatwa nechirwere chegomarara nyanya rezamu?
Gomarara rezamu rasiyana negomarara remuromo wechibereko. Gomarara remuromo wechibereko zvinenge zvichikanwa kunzi rinokonzerwa neutachiona uye unonzi human papillomavirus. Gomarara rezamu tinoti isusu kune anonzi marisk factors kana kuti zvinogona kuwedzera kuchizobatwa nechirwere icho. Pane kutipo kana mudzinza muine vamwe vakamborwara necancer panogona kunge paine atinoti magenetic causes kuita kuti munhu uchizokwanisa kuwana chirwere chegomarara rezamu. Tigotiwo isusu zvatinodya kana tichidya chikafu chinoita kuti chine shuga yakawanda kana mafuta akawanda zvinogona kukonzera kuti risk yekuita gomarara rezamu wedzere. Tikadya mafuruto akawanda uyezve tikadya chikafu chinovaka mwiri chikafu whole grain cereals zviri healthy zvine vitamin C yakawanda zvinogona kuderedzera risk yekuti tibatwe negomarara rezamu. Zvimwewo zvakare zvinogona kuita kuti risk yegomarara rezamu ikwire nderekuti kune atinoti mahormones anoita kuti zimai anga achiratidza kuti mudzimai iwo amamwe acho anonzi maestrogen. Mahormones iwaya anoita kuti dzimwe cancer dzinogona kuderedzera kukura kana iine maestrogen. Saka dzimwe nguva kuti mukenge uine exposure to estrogen nguva yakati rebei sei munhu akatanga kuteera nekukurumidza uyezve anononoka kuteera zvinoreva kuti anenge aine nguva yamuviri wake uri exposed mahormones kakakura risk yake yebreast cancer inokurawo. Kana asingayamwisiwo risk yebreast cancer inogona kukurawo.
Nyanzvi yechirwere chegomarara Dr. Anna Nyakabau vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri, chokusaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Erentals 0, Chapungu 4, Islanders 0. Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu asitombo tarisa misoro yenhau. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vari kutarisa kuti nhaurirano dzitange pakati pevaviri ava dzichikokerwa nevedzisvondo. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.